Hurumende parizvinezvi ichaka nyarara kubva last week musi Thursday and vashandi vakanyararawo vari kudzimba dzavo. Varwere vari kudzoserwa kudzimba muzvipatara. Vari kutambura vari stranded nekuti vanovabatsira vari incapacitated havakwanisi kuenda kuzvipatara kuti vanovabatsira. Iyo hurumende yakanyararawo zvinhu zvakadai zvichiitika.
Asi tiri kumbonzwa kavakuru vakuru muhurumende mukusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitiwo vakazvipira kugadzirisa matambudziko akasangana nevashandi vehurumende. Havasati vauya kwamuri?
Hatina chatati tanzwa kubva kuhurumende formally. Hatisati taita maengagement, hatisati tataura. Isu takavanyorera last week, havasati vatipindura kuvanyorera kwatakaita kuti vari kuzobhadhara rini vana mukoti kuti vakukwanisa kuuya kugonora pavanhu muzvipatara.
Zvii chaizvo zviri kudiwa nana mukoti kuti vakwanise kuti vadzokere kumabasa?
Vana mukoti vari kuda mari inotenga, mari yema US dollar, mari inokwana kuti vakwanise kusiyawo mhuri yavo yechidya ivo vechienda kubasa, vachikwanisawo kunoshanda, vachikwanisawo kudya vari kubasa, vachikwanisawo kubhadhara rendi, vachikwanisawo kutengawo hembe dzekupfeka, vachikwanisawo kutengawo sipo. Nemari inotenga inoshanda yava kushandiswa muzvitoro pari zvino.
Ko sei muchidaro vadongo?
Zvitoro zvakapiwa mvumo yekutengesa nema US dollar nehurumende. Vana mukoti vari kuti hurumende ngaichitipawo mari yema US dollar sekubvumira kwavakaita vezvitoro kuti vatengese nema US dollar. Zvinhu zvese zvakuchajwa nema US dollar. Ndio mari iri kudiwa nana mukoti kuti vakwanise kuenda kubasa. Iri dambudziko iri it's a genuine cause. Hapana politics dziri kuitwa nana mukoti, hapana chimwe chekutsaudzira chiri kuitwa nana mukoti. Vari kungoda mari inokwanisa kuti vararame nemhuri dzavo, vachionekwawo seworking class, vanoenda kumabasa, vane basawo ravakadzidzira, vanova ivo masoja atinawo pari zvino anova mafrontliners vari kurwisa chirwere denda reCOVID-19.